totanga nayo kubva zvakataurwa naChief Murini. Pane zvinhu zviviri zvinobuda mustatement yavo. Chekutanga, vanotsoropodza corruption zvikuru sei panyaya yeminerals. Ende samambo, chinhu chakanaka kana maleaders vachitsoropodza uori, pane kuti vave vanhu vanoda kuti zvinakire ivo. Akapiwa mari nekambani yekumaina ichipira nyika, ichipira community yake, iye anotanga kuchenesa kuti zviri kuitwa pano zviri right. Kozoto zvekare vamurini vakataura kuti ivo inhengo yeza. Chinova chinhu chakaipa nechikonzero chekuti madzimambo haatarisisi kuti vadeclare political allegiance yavo. Vanhu vanofanira kunge vari pamusoro peparty politics maringe nebumbiro remutemo weZimbabwe. Tochitarisawo response yavachiwenga kuna vamurini. Vachiwenga vakaenda kunovhundutsira madzimambo ese. Vakavatichirai makomba mutara musvike muchiti izvi hazviitwi kusoropodza vatungamiri vehurumende nekushora corruption. Izvozvo zviri wrong. Madzimambo vanhu vanoremekedzwa, havafaniri kutorwa sevana vadiki kuti vanonzi cherai kagomba musvike. Ndinoona sekuti vachiwenga vanga vakutaura sekunge nyika ino yese it's a huge barati. Vakushandisa command politics kumadzimambo. Ndinofunga kuti kunyange kudaira kwanga kuchiita madzimambo, vairatidza kuti havasi kufara nekukupiswa kwavakaitwa navachiwenga. Saka izvozvo tinozvishora, tinoti panofanira kuva neruremekedzo neseparation of powers. Vachiwenga ngavashandise simba ravakapiwa nehurumende neconstitution savice president wenyika, asi havasirivo the absolute power muzimbabwe.
Vadzikiti, munoonawo sei tichitarisa mashoko emutedzero wemutungamiri wenyika uye zvinotarisirwawo kuti madzishe anga achiita?
Zvino zvinozivikanwa kuti madzishe ane paanogara osangana neutungamiri huri kutonga nyika politikali, vachitaura nyaya nenhunha dzavo dzavanoona dzinoda kuti dzigadzirisira kuti zimbabwe dzinoda kuti dzivake nyika. Zvino kana vakuita savachamisa kuti vakangoona vakasvika parufu votanga kutaura maererano nezvematongerwo enyika, vanenge vapfeka jaketi risi, vanenge vapfeka jaketi repolitician and not a chief. Chief pamakuva atinoziva zvaanofanira kutaura nepaanofanira kugumira. Yesu vakatotaura zvavo kuti vakataura zvinoyedwa nekuti vamwe pana vanhu vakamba zvavo nemutungamiri wenyika, asi vakaabusa platform yerufu kuita izvozvo. Saka tinoona kuti zveshuwa vachiwenga vakaverekodzere kuzotaura mashoko avakataura vari mukugumbuka maererano nechiitiko chechimanjizo, kuti vanoziva kuti pane zviitiko zvinofanira kuti zviitike nenguva dzinofanira kuti dzitaurike. Nyaya dzakafanira idzo dziri kuti machifu vagara vachipuwa platfomu iyoyo. Tikatarisa kutori nechifu kanzuro iripo nekuti jakadivenibeyebodi kuti mabhinuro echizvitiwa itenda isiraiti. Hapana kunzi mataurire nyaya yekurachini, havana kumbotaura izvozvo vachiwenga. Hapana kunzi mataurire nyaya yekuti pane zvakaipa munyika, asi zvakanzi matauriro nepavazvitaura dai machera akakomba. Mazoziva kuti pane maforamu atinokwanisa kuti tiremekedzane vari kutonga nyika dziripabhliki neni madzishe
vamagubu unoti kudi?
Ya, zvimwe zvavari kutaura ndinotenderana nazvo, zvati panyaya yehuori yekushora corruption, vachiwenga pavanga vachitsiura madzimambo havana kutaura nyaya yecorruption kuti vari kugamuchira zvakataurwa naChief Murini. Vanga vachingopopota vachingobhepa moto kuti hazviitwi. Saka tichitarisa kuti nyika yedu yaparara nehuori, ndaifungidzira kuti zvakataurwa naChief Murini zvinhu zvokuti vachiwenda kana vari munhu ari serious kurwisana necorruption uye vachida kuona Zimbabwe ichibva muurombo ichienda mberi, vaifanira kukurudzirawo zvekare madzimambo kuti musarambe makanyarara kana pachiitwa corruption mucommunity menyu, but havana kudaro. Instead vakati hatidi kuchallengewa, munofanira kushaya gomba musvipe kuti zvazviitwe. Saka ndakaona sekuti vachivenda vari kurwisana nevanhu vanorwisa huori munyika. Chinova chirwere chiri munyika yeZimbabwe kuti mbavha ndodzinopembedzwa, mbavha ndodzinopiwa mukana wekutaura paterevhizheni neparedhiyo, mbavha ndodzinopiwa mukana wekuwana wekunoita mameetings nevatungamiri venyika, nekuti vanotaura zvavanoda kunzwa. Asi vanhu vakaita sana Murimi vanobvunza kuti mari yemadhayamonds iri kuendei, mari yemamwe maminerals iri kuenda kupi. Vanhu ivavo vakanzi navachivenga, cherai gomba musvipe kuti hazviitwe. That's very wrong. Zvinoratidza kuti tiri kuenda kumashure. Zvinoratidzawo kuti tariro yandaine vana veZimbabwe pana 2015 kuti huori neculture of impunity yekuti vanhu vanoparambata, vanobira nyika vasina zvavanoitwa, zvapera. It's now a thing of the past. Vanhu vanga vachizvinyepera. Tanga tipina mukano wamamupere. The past is the future.
Petai nyaya iyi tinzwe vadzikiti vari kuti vachienda havana kushora wose.
Zviri pachena kuti vamurine vanoziva kuti tine Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakamirira nyaya dzecorruption. Wafunga mukurondoko havo goni wotopinda zvachimbo tozarurirwa wotaura nyaya dzisii dzecorruption. Vachivenga vari kuziva kuti aya kuti kwokutoenda kana munhu achinge akadinga ayakatangana nenyaya dzecorruption. Asi kana vachiita bhati rezveutongo hwenyika ndora vakanga vachitsura, hakuna anofarira corruption muzimbabwe. Hurumende inotorotora iyo kuti dhibazi zero tolerance mucorruption. Asi chifu vanoziva dhoko rokunonoka, vachinobvunza, vachinotaura, vachiita maripoti, vototeera maripoti avo kuti kusei asina kupindurwa. Ndozvinofanira nechikora chifu izvozvo. Tobva tadzoka zvakare vanhu vachivenga vakava nekodziro kuda kugumbuka. Unotoonekwa kuti chifu vakataura vaive treason as statement. Yavo vakataura izvo vachitaura kuti involvement of the army. Vachitaura izvo nezita ravati maanda. Mukuru wavatungamiri vemauto. Saka izvozvo zvinokonzeresa kuti pamutemo vaigona kutosungwa chifungurini nemashoko avakataura iwavo. Asi vachivenga vakazvidi kupisa vakatega izvozvo vatsura pane mamwe madzishe. Inyaya yekuti ndizishe